Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina mbudzi 9/2017. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhandare yeHarare International Airport inopiwa zita idzva rekuti Robert Gabriel Mugabe International Airport. Dare repamusoro-soro nhasi rapa chizvarwa chekuAmerica muzvare Martha O'Donovan mukana wekubvisa mari yechibatiso inoita churu chemadhora kuitira kuti chitongwe vatongwe vachibva kumba kwavo. Nyanzvi dzozeya zvinoreva kudzinga kwava munangagwa mubato reZANU PF. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichauya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhandare yeHarare International Airport nhasi yapiwa zita idzva uye ichange yave kudaidzwa kuti Robert Gabriel Mugabe International Airport. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakuchinjwa kwaitwa zita renhandare yeHarare International Airport kupinda muzita ravo panhandare yendege iyi, mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vati vanofara zvikuru kuti vapiwa ruremekedzo urwu. Nhengo yeboka revechidiki muZANU PF vatonga ikasukuwere vanoti kuchinjwa kwaitwa zita renhandare yendege hombe munyika kupinda muzita ravaMugabe chinhu chakakodzera. Pakatariswa nhoroondo yavaMugabe neruremekedzo rwavanovapa mubato ravo.
I think zvinhu zvinotifadza zvikuru bhozi. Legacy yedu yemutungamiri wenyika ilegacy inoita kuti vange vachipiwa chiremera chakadaro. Tikatarisa nyika dzimwe zhinji dzakafanana nekuti ukaenda kana kuAmerica chaiko, ukaenda pana Zambia, Namibia, South Africa, vanopa mutungamiri wavanoremekedzwa ndoo vanonemwa nezvinhu zvimalandmarks zvemunyika imomo. So totarisira kuti zvone zita iri rapiwa pane munhu chaye chaye. Tinozva kuti airport yekuBulawayo yakanzi yakanemwa after Father Zimbabwe vankomo yemuno maHarare yanemwa after His Excellency the President vaMugabe. Zvinhu zvatinokudza zvikuru.
Gurukota rinoona nezvinoitika kunze kwenyika vaWalter Muzembi vati hapana chinoshamisa kuti nhandare yendege iyi yapiwa zita remutungamiriri wenyika sezvo zviri zvinhu zvakaitikawo kune dzimwe nyika idzo dzakapa mazita enhandare dzendege kuvanhu vakashanda zvikuru munyaya dzezvematongerwo enyika munyika dzavo.
Ukaenda paZambia pamirapa airport yavo hombe inonzi Kenneth Kaunda International Airport. Ukaenda paLivingston kune Harry Kumbula. Ukaenda paBurwayo pane Joshua Mkabu Pongomo Airport. Muno igaro ziva kuti airport yedu hombe yaizopuwa zita romutungamiriri wenyika. Vati ukaenda mumagwaro muBhaibheri muna Isaiah chapter 60 muverse 11 inoti garai makavhura magedhe enyu kuti mugotambira ushe neunyanzvi neupfuma dzimwe nyika. Ndo zviri kuitika ipo panapa. Saka zvinoburikidza nezita guru romutungamiriri wenyika. Saka tinofara zvikuru nezvaitika pano.
Mashoko aburitswa nebato guru rinopikisa munyika reMDC inotungamirirwa naMogheni Tsvangirai anoti hazvikodzere kuti nhandare iyi ipiwe zita remutungamiriri wenyika nepamusana pekuipa kwavanoti kwakaita utongi hwavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, mutauriri webato reMDC inotungamirirwa naVamogheni Tsvangirai vaObed Gutu vanoti zviri kuitwa neZANU PF ndezvoda kuti Zimbabwe ive mumaoko emhuri yekwaMugabe zvachose. Tanonoka wandi weStudio 7 aita hurukuro navaGutu kuti tinzwe pamire bato ravo.
Zvinosvodedza nekuti ukaona zvakaita Harare International Airport yopiwa zita rokuti Robert Mugabe International Airport. Apo zvetine marodhi, hapana dhorobheni muno muZimbabwe risina rodhi kana avenue kana street ine zita rokuti Robert Mugabe. Muno muHarare tinotowana Robert Mugabe street kuBulawayo iriko Robert Mugabe avenue, semu kwamutare kugweru karoi mashingo chegutu kwekwe kose kwangosvika apa zvetine university ichavakwa nemari yevanhu mari state US $1 billion yatopiwa zita rokuti Robert Mugabe University.
Munofunga imimi kuchinja mazita au kuvachisa mazita avo zvinoreva chinyi?
Zvangoreva kuti vakutoona Zimbabwe se personal fiefdom yavo. Vatovaka yatingangotiyo muchirungu Mugabe dynasty. Hazvina kana kumbosiyana nezvinoitwa nemhuri yainonzi the Kim family yoku North Korea. Yokuti baba sekuru vacho vakatonga ndokufa, ndokuya mwana wacho ndokutonga ndokufa, iye manjikawa nemuzukuru ari kutonga Kim Jong-un. Tikutoona kuti ndo zvataa kurongerwa naMugabe.
Mungatiudzawo kuti vatsvangirai vakadini?
Vatsvangirai vari kunzwa zvakanaka zvikuru. Ndinoda kutora nguva ino kuti vateereri venhepfenyuro yenyu ino yavanhu yeStudio 7 vazive kuti vatsvangirai vari kuita zvakanaka zvikuru. Tinogara tichitaura navo vari kupora. Vari kusimba mazuva mashoma anotevera tikuona vachidzoka kumusha kuzotitungamirira kubva muuranda utapwa hweZANU-PF.
Mutauriri weMDCT vaObed Gutu vachitaura naTanuluka Wande weStudio 7 vari parunare muHarare. Dare repamusoro-soro nhasi rapa chizvarwa chekuAmerica muzvare Martha O'Donovan mukana wekubvisa mari yechibatiso inoita chiuru chemadhora kuitira kuti chitongwe chichibva kumba. Muzvare O'Donovan vakasungwa svondo rapera vachipomerwa mhosva yekutuka nekuzvidza mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Mutongi wedare repamusoro Justice Clement Piri vapa mutongo uyu vachiti muchuchusi vaEdmond Nyazamba vatadza kupa zvikonzero zvinogutsa kudare kuti muzvare O'Donovan vasapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Justice Piri vatiwo muzvare O'Donovan vanofanirawo kuzvipira paHarare Central nemusi wemuvhuro nechishanu chega chega, uye kuti vagare pakero iri kumapurisa kuendesa pasipoti yavo kudare pamwe nekusapindira mukuferefetwa kwenyaya dzavo. Rimwe remagweta ange achimirira muzvare O'Donovan vaobeshava vaudza Studio 7 kuti vafara nemutongo wapiwa nedare.
Tinofara chaizvo nemutongo wapiwa nedare wasunungura client yedu. Dare rawirirana nesu kuti takatarisana nemhosva dzakatarisana nadzo adzisidzo dzingaita kuti arambe ari muhutapwa. Magweta ehurumende atadza kuudza dare zvikonzero zvinobatika zvekuti musungwa arambe ari muhutapwa. Saka tinofara nechitiko chakadai, tinofara nomutongo wakadai, nokudaro taakumirira zvichatevera zvinova kuzorwisana kumatare edzimhosva patinenge tichiona kuti nyaya yoramba iripo here kana kuti mhosva dzakatarisana nadzo dzoraswa nokusingaperi.
Mumwe anoshanda namuzvare O'Donovan semufarai Munro ati wafara chose nemutongo wapiwa nedare.
Tiri kucelebrata mudara, tiri kucelebrata, hatafara hana tafara bhukuza mumwe wedu Martha hopefully anobuda mangwana. Saka tafara.
Muchuchusi vaEdmond Nyazamba avange vachiramba kuti muzvare O'Donovan vabhadhare mari yechibatiso vati havana zvavangaite nekuti dare rapa mutongo waro.
Aita basa rake raanogona kasi mutongo ngarambe zvinenge zvataurwa nemutongo here naye kana ndiwo.
Muzvare O'Donovan vakasungwa nemitemo mitsva inono nezvemashandisirwo emadande mutande akaita seWhatsApp, Twitter, Facebook nezvimwe zvakadaro. Muzvare O'Donovan vachabuda mutorongo mangwana, uye nyaya dzavo dzinotarisirwa kunzikwa mukati memazuva mashoma ari kutevera kudarira magistrate muHarare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Sangano rinomirira Britain munyaya dzerubatsiro reUK Aid kuburikidza nebazi reDepartment for International Development rapa hurumende yeZimbabwe mamiriyoni makumi masere nemaviri emadhora kuti ibatsirikane munyaya dzezveutano. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekuparurwa kwechirongwa ichi, mutevedzeri wegurukota rezveutano vaAudrin Musiwa vati mari ichapinda muhomwe yehurumende yeHealth Development Fund, uye inotarisirwa kubatsira munyaya dzeutano hwevana, madzimai akazvitakura, kuwaniswa mishonga muzvipatara pamwe nekubatsira muzvirongwa zvekuronga mhuri.
Nhasi tinotenda nokuti tatambira rubatsiro kubva kuDFID yekuUK. Nhasi vatipa mari inosvika $82.5 million. Iyi mari inobatsira mukuita mabasa ekuchengetedza zvevana, madzimai akazvitakura, nekubatsirawo futi mukuwanikwa kwemacommodities efamily planning nemishonga inoita muzvipatara zvipatara zvedu zvirani zvakanaka, nekubatsiridza mukuchengetedza kwevashandi muzvipatara.
Kunyange hazvo Zimbabwe ichishoropodzwa nekusazadzisa chibvumirano cheAbuja Declaration chekuti pabudget renyika zvikamu 10 nezvishanu kubva muzana zviende kubazi reutano, vamusiyiwa vati kunyange zvisvikaitwa mari yacho haikwani sezvo budget renyika riri diki zvichienzaniswa nemari inodiwa kubazi ravo pagore. Vamusiyiwa vati bazi ravo rinoda mari inosvika biriyoni imwe chete kuti vafambise mabasa ezveutano zvakanaka.
Chiripo ndechekuti even the 15% pachayo haikwani kuti ministry ishande. Sezvandabva kutaura, tinotoda close to $1 billion. So our 15% of our budget, which is $4.3 billion, will only be about $430 million. We still be about $750 million short of our requirements to run optimally. Saka tinotonya nyoda kuti mapartners edu arambe aripo achitibatsira.
Mukuru weUNICEF muZimbabwe, Dr. Mahomad Ayoya, vatendawo zvikuru nerubatsiro rwapiwa bazi rezveutano, vakati izvi zvichabatsira kuti Zimbabwe idzivirire pamwe nekurwisa zvirwere. Asi Dr. Ayoya vakurudzira Zimbabwe kuti ise mari yakawanda kumapaza nechekuita nekusimudzira upenyu hwevanhu akadai seutano kuitira kuti kuve nebudiriro. Vativo hazvifadzi kuti mari zhinji inoshandiswa mubazi rezveutano inobva kumasangano akazvimiririra. Akamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Saudi Arabia yaudza zvarwa zvayo zviri muLebanon kuti zvibude munyika iyi nechimbi-chimbi. Mumwe mushandi mubazi rinoona nezvekunze kweSaudi Arabia anoti izvi zvatevera kunetsana kuri kuitika pakati penyika mbiri idzi. Munyori weMusouth Africa achangoburitsa bhuku rinotaura pamusoro peuori hwemutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma, ari kutumirwa mashoko ekuti anogona kuurayiwa panguva iyo vasori vari kuti bhuku iri risatengeswe. Jacques Paul, uyo akaburitsa bhuku rinonzi The President's Keepers, iro rava kudhindwa mushure mekutengwa richibva papepa mumazuva maviri, ari kutumirwa mashoko erufu. Vaimbova mutedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru, avo vave kutungamira mubatanidzwa wemapato anopikisa wePeople's Rainbow Coalition, vanoti kudzingwa kwemumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuri kuburitsa pachena kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ndivo dambudziko. Amai Mujuru varambawo nyaya dzavari kuramba vachipomerwa navaMugabe dzekuti vaironga kuvabvisa pachigaro nechisimba vachiti dai chiri chokwadi vakakandwa mujeri kare. Dr. Mujuru vanotiwo vari kufambira mberi nezvirongwa zvavo zvekuti vakwikwidzane navaMugabe musarudzo dzegore rinouya. Tatanga nekuvabvunza maoniro avo nezvemapisha-pisha ari muZANU-PF nekudzingwa kwavaMunangagwa navaMugabe.
Munhu anoda kuramba akashingizhira masimba, asingade kupa pundutso, asingade kupa nzira dzekuti vanhu vagone kufunga budiriro pachavo, iye aramba akavasunga akangoombatirana navo. Kodasi vakurwisana navaMunangagwa, ndimai Mujuru here?
Asi munoona seiko kuramba kurwisana nekuti vakawanda vakati mai Mujuru spada ndo vanga vachikonzera matambudziko zvakamboitikawo kuna vatekere asi zvinenge zvisiri kupera kunyanya pane ivo vakarwawo nderusununguko.
Saka imimi mungadai makuchigutsikana manje kuti saka dambudziko ndiani apa? Dambudziko ndiani? Nokuti haangangoramba ari munhu wanika ari kungonongedzera dambudziko ndinengi, dambudziko ndinengi, dambudziko ndinengi. Iye achingosara ari mutsvene chete. Imimi Zimbabwe yese pasi rese rigoti hai ndiye ngirozi bedzi. Ava vese vari kudzingwa ava matambudziko. Iye zvino ndaane makore matatu ndisirimo muhurumende. Matadza kana kundipomera mhosva hwani yanditora kumataredzi muno. Saka kutaura kuti munyika muno nekuvapa mabasa kwavanoenda vachinoita mabasa kunana United Nations, kunana Kosovo, kwese kwamunono vatumira uko kuti Zimbabwe mapurisa anogona basa chaizvo. Saka kutadza kubatana nezvinhu zvako kadikidiki kwainga Grace akateka ringi mukaswera mazvibudisa wani.
Tichitaurawo nevamwe vakarwawo nderusununguko vari kuti vangada chaizvo kuti imi mushande nava Munangagwa. Makagadzira here kuti mushande navo?
National People's Party isisu takati hatirambe kushanda nemunhu anofarira runyararo, anofarira pundutso nerugare rwevazhinji, anofarira zvinangwa zvakarwirwa nevarwiri vorusununguko. Hatina kana munhu wani watinomboramba. Uye mai mujuru ari ega haana mhinduro inogona kuti nengi handimude nengi ndinomuda.
Vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru vari parunare muHarare. Zvichakadaro, kudzingwa mubato kwavamunangagwa kunonzi nevamwe vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika kunogona kusiya bato reZANU-PF ranyanya kuita zinyekenyeke. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinotiwo hakuna kudzingwa uku hakuna zvakunobatsira kugadzirisa dambudziko rezveupfumi uhwo hwaramba huchienda kumawere. Nyayawo yekuti ndiani achatora chigaro chemutungamiri webato iri inonzi ichangosarawo isina kujeka kunyange amai Grace Mugabe vakapiwa chigaro chavamunangagwa sezviri kutarisirwa kuitwa pakongresi yebato iri muna zvita. Mukuzeya nyaya iyi tabata vavengai Musengi avaimbovasa chigaro yechidiki muZANU PF Youth League kumashonaland West vasati vadzingwa vachinzi vanotsigira vamunangagwa. Uyewo tabatawo mutedzeri wechimwe chikwata chevakarwa hondo yerusununguko chinonzi chinotsigira vamugabe vaGeorge Mulala. Tatanga nekubvunza vamulala kuti kudzingwa kwavamunangagwa hakusii bato iri raita zinyekenyeke here?
Havasiri vavaikutanga voga. So there is nothing new.
Vamusengi munozvionawo sei?
Hai, ndoona sekuti vamulala vari kuti there is nothing new. Tinotarisa nhoroondo kwavakabva ivo semawar veterans. Hazvinakidzi kuti udzingwe mubato ravakarwira ivo. Kuchisara vasina kutomboziva kuti futi inobatwa sei sana Jonathan Moya. Ivo vamulala vari nani kuti muwar veteran totorwadiwa akadzingwa? But nenhau yekungoti bato rava kufamba naro harisisiri reZANU PF yaG40.
Vamulala
ndazvinzwa. Izvo zvaemaG40 nezvaJonathan ndezvakari kutaura. Isu tiri kutaura nebato reZANU PF. Ari kuti ndati nini is not new and true is not new. It's not about Jonathan, it's not about the G40, it's about ZANU PF. Kana watadzira ZANU PF ukadzingwa kunoita makomenti akawanda kunobva kune vamwe vanhu vanenge vachitsigirana newe. So handisi kumushora because ndiwo maonero akewo, but ndiri kuti nini zvese zvakaitiwa kuna Mujuru 2014. Mujuru paakabviswa anga asarudzwa nemore than 6 provinces kuti aite member of politics bureau agoita vice president. Ivavava vadzingwa vacho ava vari kutaura nacomrade kuti iko ha tiri mavo veterani tarisa nhoroondo katakabva. Nhoroondo haisiriyo inokuchengetedza, haisiriyo inokupa kuti uve nesimba. Nhoroondo inokubetsera kuti zvaunoita nevamwe vako zvitsigirwe nenhoroondo yako. So chandiri kutaura ndechekuti ava vakati vonga kuamende constitution toita inonzi one center of power. What it means, ma structures of ZANU-PF anosarudza from a cell, branch, district, province, central committee oguma ipapo. Politburo ne presidium is appointed by that one center of power, who is the president, Robert Gabriel Mugabe. He was given that mandate by the very same person, nevamwe vavo vadzingwa nhasi ava. Saka kana akuda kuapointa, haindi kune vanhu kuti ndoapointa ningi here. Vano appointa nemandate yavakapiwa neconstitution yeZANU-PF. Kana vakudisappointa, is the same thing. Anongotiwo watadza basa rako. The 10 provinces voiced to say, avatakono kufamba navo. Be president mashandisa simba renyu, re one center of power. Rama kapiwa, mativisira
vani. No, no, Ramlala.
President wakati.
One center of power.
Taurite.
Hapa, muno bumere kutina wema faction iri kushanda. Because kasukuwe raka dzingwa ne 9 ma provinces ka. Vanu wakata hawa mude, batari pondia ruto dzinga vamo kunana masuingoko. Panenya echa ipo murukupa dzenga. Bozi kuti musangano unyatso vakwa panoda chokwadi. Bozi so far vanhu vari kuenda nemakuwa. Ndopa muri kuona mumwe ama kuti chefu wenyu kuovheterendi Nyaruwata. Haana kuvhotegwa kuti ave mutungamiri wemaovheterendi. Zvichirati kwaane mapato maviri emaovheterendi. Saka ezvino izvi munyika yakadividika kuti kune agenda iripo. But ndoona sekuti kuda muri kutya kunyatsoinanga kuti muti bato chakatanga kudzingwa iconstitution kuchizodzingwa vanhu.
Vavengai Msengi vaimbova sachigaro vechidiki muZANU-PF Youth League kumaShonaland West. Manzwawo zvakare kubva kuna vaGeorge Mulala vechimwe chikwata chevakarwa hondo yerusununguko. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare. Vechidiki mubato reMDC inotungamirwa naVamogen Tsvangirai kumasvingo vanoti vari kufadzwa zvikuru nechirongwa chavari kuita sebato chekufamba mudzimba vachikurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vechidiki ava vanoti vakaparura chirongwa chekushambadza kunyoresa kuvhota muchikamu chechipiri zvichitevera kukundikana kwakaita Zimbabwe Election Commission kana kuti ZEC kuita basa rayo nemazvo. Vechidiki vanoti vari kuramba vachishambadza uye vachifamba nemakomishina vachinyorera vanhu maafidavits vasina tsamba dzeuchapupu hwepavanogara, izvo zviri kubatsira zviuru nezviuru zvevanhu vari kuti vakwanise kunyoresa kuvhota. Chirongwa ichi svondorino chakaitwa zvine mutsindo zvichitevera kupinda mudunhu remasvingo wakaita sachigaro wechidiki munyika vahepimo Chidziva, avo vakatenderera misha yose yedhorobha remasvingo vachiita basa iri. Vachidziva vanoti vari kufara zvikuru nebasa rekukurudzira vanhu kuti vanyorese mumasvingo.
Chirongwa chiri kutambirwa zvakanaka, vanhu vari kutotaura ivo kuti ichi ndo chirongwa chamungadai makaita kubva kare. Saka ukasvika kwese kwatiri kusvika, vanhu vari kuti matigonera, nekuti vanhu vanga vakagara kumamisha vachiti zeki yakati inoda maproof of residence. Saka isu hatina tigonoina unoregister kuvhota. Zvinoisitawa ino chirongwa tichimobilize vanhu, tine macommissioners edu vatinenge tamobilize obva vadhindirwa vowana maproof of residence avo voenda unoregister kuvhota.
Mumwe wevatungamiriri vechidiki mumasvingo vaGodfrey Kurawo nevanoti chirongo chavo hachina kubatsira vechidiki voga asi nevamwe vakuru vakasangana nedambudziko remagwaro anoratidza pavanogara.
So far chirongwa chinenge chichifamba zvakanaka chose. Ndiri kuona vanhu vari kuresponda zvakanyanya nokuti tatora chirongwa chese chedu tikati tizivise vanhu tofanira kunge vachiregesa kuvhota. Mushedu unenge taona kuti hachina kunge chaziswa zvakanaka nezeki. Saka tiri kutora chirongwa chizuva nezuva mutaun malocation kwese tichikudzira vakuru nevadiki kuti vanga vachinyoresa kudi kuvhota.
Sachigaro weMDCT mumasvingo vamuranganwa Chanyau vanoti vanoyemura chirongwa chemusangano wavo asi vanochema-chema kuti nguva yakatarwa nezeki ishoma kuvanhu sezvo vasina ruzivo nezviri kuitika. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo. Ndini Kandri Maramba.
Mup
Mubairo we World Food Prize unopiwa anenge awana nzira itsva dzinoita kuti zvekudya zvakawanda zviwanikwe nokusvika kuvanhu vepasi rose. Wakapiwa kuna Dr. Akunumi Ayodeji Adesina vekuNigeria. Mubairo uyu wakatangwa muna 1986 naNorman Borlaug, nyanzvi yezvekushandisa ivhu, uye vakambopiwa mubairo weNobel Peace Prize. Mumakore makumi maviri apfuura, Dr. Adesina, vanove mukuru weAfrican Development Bank, vaimbove gurukota rezvekurima muNigeria. Vakashanda mukusimudzira zvekurima nekuwedzera goho muNigeria. Vakarwisana neuori, vakabatsira kuti varimi vemuAfrica vasina mari vakwanise kukoreteswa mari yokuita mabasa ekurima. Pavakange vari gurukota rezvekurima, Dr. Adesina vakarongera varimi nzira isina uori yokutenga zvekurimisa zvakaita semupfudze vachishandisa e-wallet, izvo zvakaita kuti varimi vasabirwa neavo vaitengesa mupfudze nenzira dzisiri pamutemo kwemakore makumi mana. Pakatanga varimi kushandisa nzira iyi, goho remufarinya, mupunga, mapfunde, chibage neshinda rakawedzera, izvo zvakawanisa varimi mari zhinji uye zvikawedzera zvekudya zvemamiriyoni makumi mana evanhu mumaruwa. Dr. Adesina vanoti vachapa mari yavakapiwa semubayiro inosvika mazana makumi maviri nemakumi mashanu ezviuru zvemadhora kubatsira vemuAfrica vanoda kurarama nekurima. Mutevedzeri womutungamiri weAmerica vaMike Pence vakakurokotedza Dr. Adesina pakupiwa mubayiro uyu gore rino vachiti shungu dzavo dzokupedza nzara dzinorumbidzwa zvikuru. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Makateerera kustudio 7 tiri kutevhenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Munoziva here kwekunyoresa kuvhota? Kubva musi waGumiguru 29 kusvika mbudzi 13. Hekuno kwamunogona kuenda kunonyoresa kuvhota. Kubulawayo Metropolitan, endai kubulawayo South and Central. Pelandaba, Mpopoma. Emakandeni, Entumbane. Lobengula, Luveve. Kuharare Metropolitan, endai ku Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavuku Tafara, Headfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Zivarase Kwa. Kumanikaland, Nyanga North and South, Mutasa South, North and Central, Mutare North. Kumashonaland Central, endai kushamba North and South, Guruve North, Mount Pleasant East and South, Nekurushinga. Kumashonaland East, endai kuuzumba Maramba, Fungwe Uzumba, Murewa North, West and South, Marondera East and Central. Kumashonaland West, Paurungwe East, Makonde, Chinoi Makonde Mangura, Jimba West and North. Kumashingo, Chivi Central, North and South, Mashingo North, South, West and Central, Mashingo Urban. Matabeleland North, Lupane East, Cholosho North and South, Umguza. Matabeleland South, Matobo North and South, Bulilingwe East and West. Kumidlands, Gokwe South and Central, Gokwe, Sasemi, Berengwa West, South, North and East, Zvishavane Ngezi, Zvishavane Runde. Kutimuzive dzimwe nzvimbo uyezve kuti munyatsoziva kuti munoenda papi chaizvo kunzvimbo dzatadoma idzi dzekunyoresa kuvhota, endai pawebsite yedu www.voashona.com. Ndipo pachakuratidzai kuti pamunoenda chaipo ndepapi.
Muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM nasi, tiri kutarisa zviri kuitwa nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe, uye kuti madzimai anozvionawo sei. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Nhandare yeHarare International Airport inopiwa zita idzva rekuti Robert Gabriel Mugabe International Airport. Dare repamusoro nhasi rapa chizvarwa chekuAmerica muzvare Martha O'Donovan mukana wekubvisa mari yechibatiso. Nyanzvi dzinoti kudzingwa kwavamunanga gwamubato rezanupf hakungagadzirise nyaya dzezveupfumi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiya mina ntungamiri ngomo munhau dzeIsindebele.